tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemiri, ndiri muWashington DC, nichitiwe zvinezvi nemuchirongwa chedu chanhasi. Mutungamiri weMDC vaMorgan Tsvangirai vanoti bato ravo riri kukunda zvine mutsindo rwendo runo. Mutungamiri weZANU PF vaRobert Mugabe vanotuka America neBritain vachiti nyika idzi dzakadududza pakutsigira chirongwa chekuendesa ivhu kuvatema. Vaimbo vemutungamiri weSouth Africa vaNelson Mandela vanosvitsa nhasi vari muchipatara makore makumi mapfumbamwe nemashanu ekuberekwa. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichiuya kwamuri ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Studio 7 tiri kutepfenyura tiri pamuzinda we Voice of America uri muWashington DC tichikudzai zviri kuitika munyika. Kunyange hazvo bato ravo ravatsvangirai richigaro chemachema nenyaya yekuti rinogona kubiridzirwa musarudzo dzichaitwa mukupera kwemwedzi, mutungamiri weMDC vatsvangirai vanoti vane tariro yekukunda musarudzo idzi. Mutorodo wenhautaura Ishava anoti panyaya inotevera.
Vachitaura kumomo yevatsigiri vavo paMapoland Township Kulowa Gweru nhasi masikati, vatsvangirai vati vane tariro yekuti vachakunda musarudzo dzinotevera, zvisinei kuti mutungamiri wenyika vaRobert Mugabe nebato ravo reZANU PF vanoda kubiridzira musarudzo idzi. Vatsvangirai vanoti kune vanhu vakawanda vari mumapazi ehurumende, kusanganisira mumwe munhu anozivikanwa achinzi Baba Jukwa paFacebook, vari kuvaudza nezvekuda kubiridzira uku, asi vatsidza kuti rwendo runo havasi kuzorega izvo zvichiitika.
Mugabe wants a peaceful but rigged election. Imunomboona vanhu parizvungu. Shuwa shuwa ungaita musangano wekuti munogara pasi kutobira sei. Kwete kuti vanhu vanoti supporta sei, tobira sei. Zvino rwendo runo tiri test. Nokuti the whole institutions dzinotiudza tarirai pakati. Vana vabajwa tarirai pakati. Hapana mabira vanoita. Ndozvatoda kuona izvi. Vakatimbira 2002, 2008. Zvinorwendo runo hazvidi.
Vatsvangirai vanoti kana vakasarudzwa kutungamira nyika, ivo nebato ravo vachava neutungamiri hunoteerera zvido zvevanhu, pamwe chete nekuita kuti vanhu vave neupenyu hwakanaka. Vatsvangirai vayambira vatsigiri vavo kuti kuvhotera bato reZANU PF kunodzorera nyika mumatambudziko yakambotarisana nayo, vachiti bato iri harisisina chitsva charingakwanisa kuunza muutongi hwaro sezvo rakaendesa nyika kumawere mushure mekutonga kwemakore anopfuura makumi matatu.
Pachiruko ndakazonzwa neimwe chembererani, wakaita vakomana tatafa kurwisana nemadhongi kuno. Chokwadi ndoda kuudzai, mukatadza kuvhota rwendo runo munodzokera ku2008. Ende hakusi kukumanikidzai, handisi kukuma kuti mazoitirei izvozvo, asi toda kuudzai zveshuwa matamburiro atakaita 2007-2008 hazvifaniri kudzokerwa zvezvakare. VeZANU vanogona kuuya vachiti tivhoterei, hapana pati inoita oga ndaona apo katutu apo katutu, hazvina kuipa. Pati vabvunzei one question, muti imi manga makatungamirira nyika ino for 33 years, ndechipi chamuchaita takupai dzimwe 5 years chamusina kuita for 33 years?
Vatsvangirai vatsinhira mashoko avo ekuti vaMugabe vakwegura zvekuti havangakwanisi kuramba vachitungamira nyika. Vati vaMugabe havana chekutya kana vachida kuenda pamudyandigere sezvo vati hapana munhu achavabvunzurudza, zvisinei nekutyora kodzero dzevana vemuZimbabwe kwavati vakaita.
Ndakanzwa musuro unoona achichema chema vanoda kundiuraya. Isu hatinei nomudhara uya, ukaona uchiteera mudhara akura zvakadaro kana Mwari anokupanisha. Inga kana mubhaibheri pakati paSaul naDavid, zvakanzi mukabata Saul muzodziwa wangu.
Vatsvangirai vatiwo bato ravo rinoziva basa guru rakaitwa nevakarwira rusununguko rwenyika, vakatsidza kuti kana vakasarudzwa hurumende yavo icharamba ichivapa mari yemudyandigere.
In any country my war veterans are given the holy place yokuitwa looked after by the state. Yes. Imi makati rwira ya time yokurwira iwo imimi. Most of the war veterans are destitute. They are destitute. Ku America there is a war veterans department irinomeka sure kuti war veteran wega wega aenda kuchikoro here vana vaenda kuchikoro here iye akadi vachitarirwa ne state because now is the responsibility of the state to look after you.
Vatsvangira yavo vari kutsvaga rutsigiro mudunhu remidlands vakurudzira vatsigiri vavo kuti vavhotere vaezra swanda vakasarudzwa nebato kuvemumiriri wevhungu muparamende pamwe nevakasarudzwa kukwikwidza paukanzura. Vatsvangira vazoita mumwe musangano kushurugwi uye mangwana vachange vari kumberengwa vozoita mumwe musangano mumandava stadium muzvishavane Masikati. Ndakamirira Studio 7 paMabolen Township Kulowa Gweru ndini Taurai Shava.